muchikamuchino tirikutarisa zvirikuitika muAmerica. Masvondo maviri apfuura vaJoe Biden avo vari kukwikwidza kupiwa mukana wekukwikwidzana vaDonald Trump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya vakaudza muridzi weFacebook vaMark Zuckerberg kuti vabvise mashoko ekunyepa pamusoro pavo akaiswa paFacebook nerimwe sangano rinotsigira vaDonald Trump. VaZuckerberg vakaramba kuita izvi vachiti kambani yavo haitoreri vanhu kodzero yavo yekutaura zvavanoda. Nyaya iyi ichiri kunetsa muAmerica pari zvino. Mubvunzo uri wekuti kana munhu akanyora zvamanyepo paFacebook, uyo anenge areverwa nhema anoita sei? Nhasi mukuru weTwitter vaJack Dorsey vataura kuti Twitter haichabvumidzi kana kutambira zvematongerwo enyika paTwitter. Professor Mukasa, chii chiri kuitika apa?
Dambudzo guru riri papa nderekuti network inonzi internet inomanejwa sei, ndo dambudzo guru. WaZuckerberg wane Facebook ine more than 1 billion vanhu vanoitera, vanoishandisa. Awa vamwe ava weTwitter vanongova neendofunga about 100 million vanhu. Nyaya iri papa ndeyekuti maTwitter kana kuti Facebook zvoshandiswa here kutumira mashoko emanyepo? Idambudziko guru chaizvo because hapana munhu ane dhira yekuti zvinhu zvepaintanet zvimanejwe sei, zvikontrolwe sei. Asi zvaitwa neTwitter zviri kunzi zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kusangoiswa zvinhu zvemanyepo. Manje mubvunzo wakauya ndewekuti zvino unoziva sei kuti izvi ndezvemanyepo, izvi hazvisi zvemanyepo? Saka wekwaTwitter wabva wangoti zvese zvepolitical advertising takumbozviisa parutivi. Manje pane dambudziko ipapo, kana iri political advertising munyika dzese unoziva sei kuti advertising iri political? Haisiri political. Inini kana ida unokampena kutsolotso ndikaisa paTwitter kuti vanhu wese wekutsolotso ndikuzokupai matsaga echibahwe, muya mozoko. Ipolitical advertising here ikati haisiri.
Pane chamunoona here chingagona kuitwa kuti tichengetedze hunhu hwevanhu vanonyeperwa nevamwe vachiisa zvinhu zvisiri zvechokwadi paintaneti, paTwitter, paFacebook?
Zvaitwa neweTwitter zvakanaka chaizvo. Chinonesa ndechekuti kune mamwe masocial media asi kuzviita. Saka Twitter ikabhana ikati apa hatichabvumidze mapolitical advertising, wanongoenda kuFacebook, wanongoenda kuInstagram. Chinhu chikuru chakataurwa ndechekuti dai kukawa munhu anenge atarwa zvinhu zvemanyepo, dai kukawa nevanhu vanoongorora zvinhu zvekunyepa, wakaona kuti zvinhu izvi ndezvekunyepa, wobva wataurira vakuru vekuTwitter kana kuti Facebook kuti zvinhu zvaiswa apa ndezvekunyepa, zvibvisei.
Vana venyu vechikoro vamunofundisa murovavudza chinyi pamusoro penyaya iyi?
Zvatinoita muclass mangu ndezvekuti ndochibvunza wana kuti munoshandisa Twitter here, munoshandisa Facebook here, pane zvamakamboona here zvamakatinini izvi ndezvekunyepa? Saka ndinovafundisa kuti inonzi media literacy, kudzidzisa vanhu kuti uone kuti ichi chinhu chandina chokwadi nacho. Kana usina chokwadi nechimwe chinhu kauti ukataurwa kuti chii, ndechi hachise chokwadi. Chitarisa mamwe masocial media post kauti manewspaper kauti mamwe masources einformation uone kuti ndezvechokwadi here zvataurwa apa.
Tinotenda zvikuru Dr. Stan Mukasa, associate professor ejournalism paIndiana University kuPennsylvania, vari parunare vachitaura nestudio 7.